Mumwe wevange vari pamusanganwa nhasi mamutare amai Violet Muruwe Mugadza vati nguva zhinji madzimai anoshungurudzwa haaendi kunomhanara kushungurudzwa kwavo kumapurisa nepamusana pekuti mapurisa haatori matanho akakodzera. Amai Mugadza vatiwo vanenge vashungurudzwa vanodzwa kuti vanotore munhu wavarova voenda naye kukamba izvo zvisingakwanisike.
Tinosangana nematambudziko madzimai vanorwana nababa vasingaripoti nyaya dzavo vakati wandei. Zvimwe zvacho zvinobvira kumapurisa. Ukasvika warohwa nemurume uchiripota nyaya yako vanoti anokunyorera tsamba kuti dzokera kumba undotora murume wako uye naye.
Studio 7 inakwanisa kutaura nemapurisa vanoona nezvekugarisana zvakanaka kwevanhu munharaunda vepolice community relations liaison office kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mumwe ataura pamusangano uyu amai Samantha Marowe vatiwo vadzidza zvakawanda zvinosanganisira kuti ivo vakaenzana nevanhurume pane zvese sezvo zviri mubumbiro remutemo yenyika. Amai Marowe vati madzimai anosungirwa kushanda sezvipangamazano kune vamwe vavo vanenge vachishungurudzwa zvakare vasakurudzire kurodzwa kwevana vasati vakodzera.
Ndauya pano pakodhe tiri kodzidza kuti ndizive kodzero dzangu samai, kuti ndine masimba ekuita mudzidzisi, ndine masimba ekuita kana mutungamiriri wenyika. Ndozvandadzidza pano pakodhe. Ndadzidza zvekuti hatifanhi kubata vana tichiabhusa kana kuti vana varorwe vaite early marriages. Tinofanirwa kuti vana varorwe nenguva yavo.
Amai Gracia Hamba vatiwo semadzimai vanosungirwa kubatana nevamwe vachiyamura vakatarisana nekushungurudzwa mudzimba.
Ndauya pano pakodheti nhasi tichidzidziswa nezvekodzero dzedu semadzimai kuti hatina mutsauko wakasiyana nevarume. Tinogona kungoitawo mabasa akafanana nevarume. Ndozvatichadzokawo kumba tichidzidzisa vamwe.
Vapo Shekede vekodheti vaudza Studio 7 kuti musangano wavo wakanangana nekupa dzidziso kumadzimai pamusoro pekodzero dzavo munyaya dzezveupfumi, matongerwo enyika nezvimwe kuitira kuderedza nyaya dzekushungurudzwa kwavo.
Tichiprojekti yedu ichi tinoti madzimai vazive marights avo, vazive marights avo ekuti so that kuti vazive marights avo they'll be able to identify maissues egender based violence, maissues of exploitation, my issues of sexual abuse dzavanogona kusangana nadzo. Because ndakaona kuti vazhinji madzimai vanogara kumaruva havazivi chinonzi chini marights avo.
Madzimai anodarika 40 apinda mumusangano wanhasi vachibva kumatunhu anoti Dora, Murowe, Zimunya neRowa mudunhu reManicaland. Ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Lwedha Moyo.